tine urombo seboka reZimbabwe Union of Drivers and Conductors ZUDAC. Tine urombo sema truck drivers, tine urombo sema bus drivers, makombi drivers, ma taxi drivers. Tine urombo even nevashandi vamwe mutransport vanosanganisira vana makanika, vanosanganisira even makondakta. Tine urombo nekushaikirwa kwataitwa negamba guru honorable minister Matiza.
Maishanda zvakadini nava Matiza?
Minister Matiza takashanda navo nenzira inoshamisa. Ndingati ndivo minister yekutanga kwatiri tichiumba boka iri kubvira 2010. Even tichiri vachikairi hatina mbonyatsowana mukana wekusangana na minister muhotera. Asi minister ava vakakwanisa kuzvinini pisa vakati ndokubasa kwangu. Madrivers ndofana kusangana nemi. For sure takadaidza ma truck drivers, ma bus drivers, ma kombi drivers, nema taxi drivers nevamwe vashandi tikasangana na minister Matiza pa Sheraton Hotel pa Rainbow Towers. Tikakwanisa kugurukura zvinonetsa madrivers.
VaMatiza vakabatsira vashandi nemasangano enyu sei?
Minista ava vakataura pachena kuti vakanga vachibatikana nekushushikana zvikuru nema terms and conditions of work, mashandiro emadrivers. Mashandiro kubvira kuma truck driver kusvika kuma taxi driver, ese madrivers muno mashandiro atinoita ma terms and conditions of work, kuoma kwebasa redu, zvinhu zvaivashusha nekuti zvaikonzera tsaona zvizhinji nekuda kwokubatwa kusina kunaka kwakakwana kuri kuma drivers. Vachiti ivo dai magadzirisa ukama huripo pakati pevashandirwi nevashandi, zvibasa ripfuure zvakanaka, vanhu vatakurwe zvakanaka. Takashanda zvikuru zvekuti muofisi mavo takanga tisingaisi appointment, takaisa appointment yekutanga, asi takanga takangobvumirwa kupinda kana tiine zvinhu zvinenge zvichida kumhanyiswa nekukurumidza. Takashanda tese kusvikira vaona kuti transport muno inotoda zvemaassociation, kana pasina maassociation vanhu vatakurwe zvakanaka. Takashanda tese zvekuti madrivers anga akutoziva kuti tina minister atiinayo.
Makashanda navo zvakanaka munyaya dzakaita sedzipi?
Taishanda navo panyaya dzepolisi, taishanda navo panyaya dzemamedical examinations, tichishanda navo panyaya dzemahusking training, taishanda navo pamusoro pekudzikisa road carnage. Tarasikirwa zvikuru, tinoti kuna president vedu venyika yeZimbabwe, tinoti tarasikirwa negamba. Tinotarisira kuti tinowana vano vavanozoisa ipapo vanoshandawo semashandiro avanga vachiita kuti transport imire zvakanaka. Tinoti kumhuri yekwaMatiza tamusirimi maruza chete, asi kuti taruza tese. Tanga tichishanda navo zvisina politics mukati, tanga tichishanda navo zvisina corruption mukati, tanga tichishanda navo zvinoenderana netransport zvekuti mhuri yeZimbabwe itakurwe zvakanaka, zvekuti mavehicles anga ari right, madrivers anga ane mapepa anodiwa. Takashanda zvakanaka zvekuti seboka remadrivers aiwa taratidza kushushikana zvikuru, tabatikana mwoyo zvikuru. Tinoti Ministry of Transport marasikirwa, asi hamuna kusirasikirwa mega, tarasikirwa tese. Tarasikirwa na minister SB Moyo, vanga vari foreign affairs minister. Tinotiwo zvakare seboka reunion yemadrivers muno muZimbabwe tiri kuchemawo pamwe chete, kunyange tanga tisingashandi navo tiri pamwe chete zviri close, but maministries avo aitibatsira foreign affairs nenyaya dzinoitika kunze kwenyika, taiendesawo nekudesk kwavo kuti pane madrivers ari kunze kuri kuitika xenophobia, taiendesa nekumahofisi kwavo kuti onai zvinhu zvatibata. Tinongoti vese ngavazorore murugare.